ichokwadi, nyaya iyo inyaya iri kuitika tinoisangana nayo mubasa redu ratikuita takamirira vagari. Pane vanhu vasiri kukwanisa kubhadhara mitero iri kutaurwa nekanzuro nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Ndofunga munoonawo semazira ratikuita tese nyika yedu haisi zvinhu asi kunyatsofamba panyaya dzezveupfumi, nyaya dzezvemabasa. Vanhu havasi kuinda kumabasa vakawanda vatinotarisira kuti vange vachienda kumabasa, kureva kuti vanhu vazhinji munyika zvikamu zvinopfuura makumi mapfumba mubva muzana vanhu vari kuzviitira mabasa avo vachikwanisa kuwanawo matusei zokuti mburi dzavo dzirarame. Vamwewo vanhu vari pamujandigere. Mujandigere watiri kutaura uyu mazuva apfuuraya takatonzwa kuti hurumende yakatodzikisa mari yemujandigere kureva kuti vanhu vari kuwanikwa vachisara vaine mari shoma ichita shoma yekuti vashandise kuti vabhadhare pazvinhu zvakaita semabhuzi iwayaya. Saka isusu hedu takamira vagari tee tichikurudzira, tine chido, tinokurudzira vagari kuti vabhadhare nekuti ndiko kuti tirambe tichiwana maservisi iwaya. Asi pane avo vasiri kukwanisa ngapaitike hurukuro, ngapaitike nhaurirano pakati pelocal authority nemaresidensi aya asiri kukwanisa kubhadhara, poita iya inonzi win-win situation muchirungu yekuti munoita chibvumirano chokuti aiwa tinozviona kuti kuwana kwenyu kushoma, asi chichipotaiwo muchitipawo $5 pamwedzi kusvika makwanisa kubhadhara chikwereti chenyu chese kusvika pakadaiwo muchibvumirana muchida mberi.
Ko munotiwo kudii nedanho rotorwa nekanzuro rekuendesa vamwe vagari kumatare vanenge vakundikana kubhadhara mari?
Nzira yekuti vanhu vaende kumakodzi hationi iri nzira inokwanisa kuti igutse kana kupedza nyaya kana dambudziko ratiri kutaura nezvaro iri. Vachaendesa vanhu kukoti zvozodini. Vanhu havacharamba vachingotambura nokuti nyaya dzezvofumi asati dzagadzirika. Tichiri mushishi, hurumende itoriwo mushishi, vanhu vese vari mushishi rokuti zvinhu zvitasanuke. Saka zvinhu izvi zvingatibvumei tese kuti zvakaomera munhu wese, hapana anonzi ari pamujandigere panyaya iyi.